ndanga ndigere zvangu ndi pamusha pamukomana mibhizuri vanova ivo branch chair wemebrain central. Zvino ndigere pamusha pavo apa tiri pedo negedhi rakavhurika, tauya rori remasoja aya anozivikanwa achinzi mapuma. Vakajamba varume vanosvika ivo 8 vanga vakapfeka yunifomu yemasoja nevatatu vanga vakapfeka yechipurisa. Saka machinda aya paadzika vatikomba vanga vachidedzera vachiti tavabata tavabata tazovabata tazovabata. Zvinoinda kubvunza kuti okay nhaurirwa iripo ndei, vabva vatanga kundipa mambama vachindikava vachindirova. Vabva vandidhonza nebvudzi, vakadhonza Lamek Bizure nebvudzi rake tikakandwa murori muya. Lamek Bizure akanzi vata pasi murori muya, raakufamba rakananga mebhoreni shops. Vabva vatiswa pasi vatanga kurohwa Lamek Bizure nemvoma nechimwe chirabha nechimwe chicheni chazomucheka musana, vachimurova vachiti unoasociata nemapolitical gangsters ani ndozwira vashandisa iroro. Vabva vatanga tirova tichikwidzana shehudhu vachingotirova vachitirova mushafu musoro nekumusana uku. Tikakwidza tikapfuura Merrick Park tikasvika kuDZ, tava kuDZ manje. Ndopavazoona vatichi mudzimai anonzi Lydia Mulenga vatati naye anovai mudzimai wakanzela 1040 ngadzori nenhaurira kuti anga akabereka mwana. Vabva vamuti adzike pasina mboti chinhambo chakadai. Ndopavazotidisusu tidzike vaita zvokutirasira pashi. Tikabatsirwa nemumwe muchinda atibatsira tikawana transport yekudzoka kune Boreni tikanofaila ripoti. Ndo zvaitika muzvara nhasi.
Saka mamhangara kumapurisa?
Tamhangara kumapurisa tikavhurisa dhoketi tikapiwa mamedical whatever chaiyeti dhokumenti yawo.
Munogona here kutipa nhamba yeripoti yenyu yamaita kumapurisa?
RRB 44-21-892.
Mavhurira papolice station ipi?
Mebhoreni police station.
Saka munofunga kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika here?
Hongu ndezvematongerwo enyika, nekuti vanga vachitondiziva nenhaurirwo yekuti ndiri kutoenda kumatare nenyaya iyaya 19 February flash demonstration ratakaita mutaun. So masungiro atakaitwa munongo aziana makomboro aruzishita akasungwa nemapurisa akawandisa zvikukutu, asi tirovashoma kudaro. Ende mawira avaita ndo mawira avakaita musiwo, ende nekuti tamuziva. Ini ndandisina hangu mhaka yandapara, ndakazvigarira hangu nevanhu vangu tichihurukura zvino.
Tiri kuona vamwe vanhu zvikuru vanenge vakarerekera kubato reZANU PF vari kuti nyaya idzodzi dzekushungurudzwa kuri kuitwa vanhu veMDC, kutochwa nekukidnapwa, vari kuti muri kuita inonzi stage managed kana kuti muri kuzviitira mega kuti muwane vanhu vanokunzwira itsitsi. Munoti
rangarirai kuti vanhu veZANU PF vakamboti bondi noti rinoshanda handiti, asi rakakonyiwa handiti. Ava vanhu ava ndohunin'an'a hwavo, ndohunhuku hwavo hwekureva nhema vanhu vachitambura, vanhu vachishupika. Tarwisa kuti vanhu vange vaine chokudya, vaine pokuvata, vaine upenyu hwakanaka. Torobwa nezhira iyi, vobva vaenda pamberi vachiti aiwa vanhu vanoreva nhema. Kwete kwete kwete, vanhu vari kushupika ndozviri kutoitika. Tiri kutorobwa musi nenguva. Vana makomboro aruzivishi vanzwa nekurohwa, ivo vana lamidizura kutorohwa kwavari kuitwa kwanditi nezvakaitwa nhasi handiti. Vari kutongotitambudza, ndo maitiro avo ende ndo zvavanoita. Saka kungohwereketa kwavanenge vachingoitawo zvavo, asi hapana, ndo maitiro avo, ndo kuita kwavo.
Iye zvino muchibva pamapurisa ipapa muri kudzokera kumba kwenyu here? Kwamuri kuti ndokwamatorerwa, muri kuita sei?
Handikwanisi hangu kudzokera kumba, ndichatongoona kuti ndodii, kugozhegwa nekudii. Saka ndichatomboona izvozvo, ndakutombotsvaka tsvaka kuti ndovata pai, ndogarei muchingwa chatakatarisana nazvo.